hatu kufara nezu zukitika kunyanya kuma observers edu ataka tunganiza kutuwa hende mungu mbozi uregistwa kutuwa nuavote nukuti wa mwe wakumbunyu kizwa mkushanda kwao wachirambizwa kupinda mungu mbozi uregistwa kufota wachizwa wanafana ungeva lachiramba waripande somweza niso kuwa kwa seke ward 6 mazwa mawiri wakutanga ama observers edu mawiri mamwe akanga achivumizwa kuti wange wari mungu kuregistwa kufota iyo hii asi paka zoya munhu wekuru Zimbabwe Electoral Commission achiti aiwa budai panze izvi takazoona zvichitikawo kune dzimwe nzvimbo dzakada sekuwat 2 Airport Local Board mumwe wedu wemaobservers akarambidzwa zvakare kuti paongorore zviri kuitika zvichibva mukurudziro akanga achipuhwa nevamwe vezvematongero enyika vaitiro havafanira kunge vari mukati saka izvi hatisi kufara nazvo chechipiri vakuda kuregistra kuvota vanoita kuti tikurama vachityidzirwa kune nzvimbo dzakaita chimuenzaniso kumatablet kune vanhu vasina zvitupa vamwe havana mabirth certificate saka tirikuona kuti vari kunetseka kuti vakwanise kusvika panzira yenzvimbo dzokuti vakwanise kuona mapepa iwavo.
Muri kumbotaurawo here nevheki yacho nezvezvimwe zvitemo zvamuinazvo izvi?
Nguva nenguva.